Munyori mupublic service commission, ambassador Jonathan Utaunashe vati vatora dano iri sezvo vashandi vehurumende vange vari kutambura kushandisa mari dzeCovid-19 idzo dzanga dzichiuya musi wakasiyana nemari dzemihoro. Vati zvavaita izvi zvinoreva kuti vashandi vachange vave kuwana mari yekushandisa yakawanda. Vati mushandi wehurumende anotambira mari iri pasi-pasi anenge ava kuwana zviuru gumi nechimwe nemazana matatu nemakumi mashanu emadhora pamwedzi kana kuti $11,350. Mari iyi inoenzana nemadhora ekuAmerica makumi matatu nerimwe pamwedzi takatarisa mutengo wedhora rekuAmerica nhasi. Vati murayiridzi ari kupinda basa anenge ave kutambira madhora zviuru gumi nezviviri nemazana mashanu nemakumi mapfumbamwe emadhora $12,590 pamwedzi. Mari iyi inoenzana nemadhora makumi matatu nemashanu ekuAmerica pamwedzi. Pari zvino murayiridzi ari kutanga basa anotambira zviuru zvitanhatu nemazana mana nemakumi mapfumbamwe emadhora pamwedzi, uye mari iyi inosanganisira mari yemuhoro, pekugara nekufambisa nezvimwe. Ambassador Utaunashe vati kubhadhara muhoro neCovid-19 allowance zvichapedza matambudziko ange achisangana nevashandi.
Saka hurumende yaiona mushandi achitambura paanenge onobhadhara, saka hurumende ndomubva yati alright, tochipa mushandi mupini mutsva kuti kana kotaurwa muromo wedhora rokumwe iye unoti ndinarowo. Saka dhora iri parinosvika musi unobhadharwa vanhu mukoro wavo, iroro dhora rinochinjika kuti rifanane nedhora rokuAmerica. Tichireva kuti karauya riri sedhora rekuAmerica kana kunzi mutengo wemari yakati kana ari madhora okuAmerica, mushandi woti yero dhora rokuAmerica achitenga. Saka zvinouya pamwe chete asi makumi mano mwena mashanu awa okure anowedzera mari inomushandi ichitutsirwa pamusoro pe yaanga achiwana neyedu yomuno.
Hurumende yakatanga kupa vashandi vayo COVID-19 allowance muna chikunguru, uye mari iyi yainzi ichapiwa kwemwedzi mitatu chete. Asi vautaunashe vati hurumende yakaona zvakakodzera kuti vashandi varambe vachitambira mari iyi senzira yekuwedzera mari inotambirwa nevashandi.
Hakutowedza kana waane mari wanazvo, mari yawatopuwa yawapuwa newaunoshandira vaona kuti yaunayo ishoma vawedzera. Kuda tingadzokera kumashure zvishoma, muchaziva here kuti mari iyi yakanga ichifanira kungova yemwedzi mitatu chete. Saka hurumende yakazoti ngatimboramba tichisesedzana tichakurukura kuti todini kuti zvive nani, ngazvingoramba zviri nani tichikurukura.
Mutungamiri wesangano runomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vati hapana chekupemberera sezvo pasina chasanduka pamari dzavo dzemuhoro.
Zvireva kuti havana kuwedzera mari asi vaanaunza kuti mukaedha mari yamagara muchitambira plus imwe yatombokupai COVID allowance $12,000. Saka takukupai mari iyoyo pakamwe chete ichiuya pamwe chete. Nonga changochinja chete ndechekuti zvaanaunzwa formally kuti taedha mari idzi dzinoita total yemari ende kuti muchaiwana nguva imwe chete. Saka hapana increment yaitwa apo. Saka nyaya yedu haisati yadombotanga kugadziriswa yatatichema kuti value yemasalaries edu idzorerwe payanga iri kuti tikwanise kuraramawo sevanhu.
Kunyange hazvo vautaunashe vachiti danho ravatora richarerutsa upenyu hwevashandi vehurumende, mihoro yevashandi ava iri pasi pemari inonzi nesangano reConsumer Council of Zimbabwe inodihwa nemhuri kuti irarame pamwedzi mumwe chete. CCZ inoti mhuri nevanhu vatanhatu yave kuda mari inodarika zviuru makumi maviri nechimwe zvemadhora emunyika kuti ikwanise kurarama zvakanaka. Varayiridzi vanoti vanoda kutambiriswa madhora mazana mashanu nemakumi maviri ekuAmerica pamwedzi kuitira kuti vakwanise kurarama zvakanaka. Iyi ndiyo mari yavaitambiriswa makore maviri apfuura hurumende isati yachinja mihoro yayo ichiisa kumabhondi mushure mekunge yati bhondi rimwe chete rainge rakaenzana nedhora rekuAmerica. Asi pari zvino dhora rekuAmerica riri kutengwa nemari iri pakati pemadhora emuZimbabwe makumi masere nemakumi masere nemadhora mashanu, izvo zvinoreva kuti vanofanirwa kunge vachitambiriswa mari isiri pasi pemakumi mana ezviuru zvemadhora emuZimbabwe. Pari zvino varayiridzi vakawanda havasi kuenda kubasa vachiti havachakwanisa kuenda kubasa sezvo mari yavanotambira isingakwane kuita zvose zvavanoda mukurarama kwavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Dini Godwin Manguja.